Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikunguru 14 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill Criminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vonyunyuta kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvaga rutsigiro ari kubvarurwa mumatunhu akawanda emunyika. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dziri dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasaina kuve mutemo Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill iro rinozivikanwa sekuti Patriotic Act danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vachiti nhasi izuva rekuchema nekuti mutemo uyu unodzvinyirira vana veZimbabwe. Mutemo uyu wakanangana nekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa izvi mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Asi danho remutungamiri wenyika iri ratambirwa nekuchema nevana veZimbabwe vakawanda kusanganisira vemapato anopikisa avo vanoti mutemo uyu ndewehudzvanyiriri. Mumwe wevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nezvaitwa navamunangagwa.
Uyu mutemo hauzvevanhu, ndokuzvinyirira vanhu veZimbabwe panonzi pane constitutional democracy. Mitemo yakadai yaisevenziswa navaHitler nguva yeSecond World War kavaida kuparadza vanhu vese vechitema nevamwe vanhu vakanga vasingavirane nawo.
Vaenderera mberi vachiti sebato vachakurudzira veruzhinji kuti vasatevedze mutemo uyo uye vachaubvisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Sachigaro wesangano rwemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vatsinirawo kuti mutemo uyu unodzvanyirira vanhu zvakanyanya.
Saka mutemo wakaipisisa unhapwa hwawandudzwa vana veZimbabwe tapinda patsekwende. Hatisi kuziva kuti vangane vachasungwa, asi tinotarisira kuti vanhu vazhinji zhinji chaivo vachasungwa vakaenda mumatorongo.
Vatiwo chimwe chinotyisa ndechekuti hapana anoziva kuti mutemo uyu unotangira papi uchigumira papi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufuma Ndevere vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotora kodzero dzevana veZimbabwe dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zvakare mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasakwanisa kupawo zvichemo zvavo kana nhunha dzavo kune vanhu vedzimwe nyika. Chinova chinhu icho chinokonzera kuti vana veZimbabwe vasawana rubatsiro kunobva dzimwe nyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika nekugara zvakanaka kwevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati mutemo uyu wakashata nekuti unoita kuti vana veZimbabwe vasataure zvichemo zvavo.
Hakuna nyika pasi rino rose inozviti iyo inoita kutsaru zhinji inoremekedza kodzero dzevanhu ichisa mutemo yehujaniriri.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, asi imwe nhengo yechikamu chevechidiki mubato iri vapita matangi vati mutemo uyu wakanaka chose nekuti wakanangana nekudzivirira nyika kubva kuzvizvarwa zvenyika ino zvinofamba zvichikoka zvirango zveupfumi.
Saka kuti wane munhu achiti aisu hatizvifariri isu zviri kutyora kodzero dzedu, saka tiri kuona kuti nhubu dziri kuchema kuti paiswa mutemo wakuita kuti nhubu wadzosaitwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, asi vachitaura pakapasa bhiriri mudare Senate, vaziyambi vakati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi. Vakati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda kunokumbira zvirango kana kuti Zimbabwe iomeserwe. Vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu varigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakazvimirira vari kunyunyuta kuti magwaro avo ekutsvagisa rutsigiro kana kuti macampaign poster ari kubvarurwa pamwe nekusvibiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU PF neTCCC mune mamwe matunhu emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri kushoropodzwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission, iyo inoti kubvarura kana kunamira bepa rekutsvagira rutsigiro pamusoro peremumwe waunenge uchikwikwidzana naye imhosva pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa bazi inoona nezvezvichema muZimbabwe Human Rights Commission, amai Kumbirai Makumbe, vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo zvine chekuita nenyaya dzezvesarudzo zvinosvika 61 mugore rino chete munyika yose, uye vari kuti vachiri kuferefeta nyaya idzi. Vachitaura neStudio 7, dzimwe nhengo dzeCCC dziri kumirira musarudzo pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimiririra, vanoti vari kubvarurwa maposta avo kunzvimbo dzakaita seGutu, Bulawayo, Harare, Gweru pamwe nekwaMutare. Mumwe wevari kusangana nedambudziko iri mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamirira sangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona veCCC, avo vari kukwikwidzana nenhengo yeZANU PF uye vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando.
Constituency yekuGutu Central, so takaisa all over the constituency. Tine 5 teams dzaichita izvozvo. Tingopedza kuisa, the next day they were there. The day after pakaitorwa pendi ichizadzwa paface kudelita, then vaibvarura maposters acho. Ndo nhamo huru yatiri ku
izvi zvatsinirwa nevari kukwikwidza vakamirira TCCC kupela ndava chavalala kuBulawayo, uye vari mumwe wevatevedzere vemutauriri webato rinopikisa iri vaGift Ostalo Siziva, avo vati maposta avo anopfuura chiuru akabvarurwa.
Zanu tabvisa maposta edu kwese
bato reTCCC rati rekuunganidza umbo kuti vazomhangana nyaya yekubvarirwa maposta kumapurisa pamwe nekuZEC. Nhengo iri kumirira musarudzo yakazvimiririra mumasvingo eBen vari meya wemasvingo vakwenzi Maboke vanoti maposta avo ari kubvarurwa rakacheka nyika neveTCCC pamwe neveZANU PF.
Ndakaplace about 1000 maposta mumasvingo CBD ne part of the location, but maposta zangu ndokusongana nawo achiwana akadambugwa.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, varamba mhosva iri kupomerwa nhengo dzavo vachiti vanopikisa havana rusigiro zvoita kuti vatsvage zvisipo.
Hatinei nezviri kuitika kuTCCC kana zvavanoti zvazodai kana kudii. Chatinoziva ndechekuti mukatibvunza kuno kubwera hakuna kana nhunzi yeTCCC.
Ukuwo bato reTCCC raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dziri kubvarira maposta enhengo dzakasadza kuzvimiririra musarudzo, sezviri kutaurwa navamatini mureri vari kumirira TCCC mumasvingo ebe.
Handina mutsigiro wandati ndaona ari kubvarura maposta avamaboke.
Zvichakadaro, bato reTCCC rinoti mapurisa ari kuendera mberi nekurambidza misangano yavo vachiti nhasi varambidzwa kuita musangano kuZhombe, vakazogumisira nekuita mumwe chete uyo wataura mutungamiri webato ravo vanosonchamisa kusilovera, sezviri kutaurwa navasiziva.
kugadzirisa kuti tigone kufamba ndichitaura kudai pagedo sentamisa vari kutaura neruzhinji zvizara zvepasi novela zvauya nevari kuzonza meseji yechando
sisi inotizve mapurisa ekuchipinge akarambidza misango yavo mitanhatu yavakanga vachida kuita kutanga mangwana mugovera kusvika musi wa19 mwedzi uno tsamba yatambirwa netriplec kuchipinge mukuru wemapurisa vekoko chief superintendent Goodwill Chinyang'anya vati misangano iyi yarambidzwa vachiti chiziviso chebato iri hachina kutevedzera mutemo wemaintenance of peace and order kana kuti mopa mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati vati vangasati vanzwa nezvenyaya iyi vakati vanoda nguva yekubata vakuru vemapurisa munzvimbo dzarambidzwa misangano iyi
I need to find out nema commanders ari kuma areas iyoyo.
Ukuwo mutungamiriri webato reNCA muzvinafundo Love Momaduku vaparura nhasi urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kuchinhoi. Vari kukwidza vakazvimiririra uye mumiriri weNorton dare reparamende Vatemba Muliswa vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga utsigiro mangwana pakare paye kuNorton ikoko. Mutungamiriri webato reTriple C vachamisa vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumukoba kugweru. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Aimbove mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather wekuAmerica uyo ari kushanya munyika asangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuState House nhasi. Mayweather audza vatori venhau mushure memusangano uyu kuti anotsigira vamunangagwa uye akurudzira vana veZimbabwe kuti vavavhotere zvakare musarudzo dziri kuuya muna nyamavhuvhu. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi unouya zvichitevera kusatambirwa kwemagwaro avo nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare gweta ramai Valerio vaAlec Mchade hama vati hapana chinonwisa mvura chakapa kuti commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission irambe kutambira magwaro amai Valerio. VaMchade hama vati amai Valerio vakaisa mari yaidiwa yose kubhanga mukati menguva yakatarwa nemutemo vakati zeka haifanira kuramba kugamuchira mapepa avo kuti vakwikwidze. Vachiti amai Valerio vakange vasvitsa magwaro avo ese anodiwa nenguva. Vati kunonoka kuwana kwakaita zeki mari yakabhadharwa namai Valerio yakanga isiri mhosva yavo asi mabhanga akatadza kuita basa ravo nemazvo. VaMchade hama vati kubhadhara mari yaidiwa kwaifanira kuitwa munguva yaitambirwa mapepa izvo zvavati zvakaitwa namai Valerio asi gweta rezek vatawanda kanengoni vati danho rakatorwa nezeki riri pamutemo sezvo achiti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda nguva dzakatarwa pamutemo kuti dare raitambira magwaro ivachakwikwidza dzadarika. Vakanengoni vati mari yakabhadharwa namai Valerio yakapinda mubhanga rezek papera zuva rimwe chete dare renomination court ratopedza kutambira magwaro evaida kukwikwidza. Zvichakadai mutongi wedare riri kutonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court Vasame Odeme vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara. Mutauriri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaElvis Dzvene vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kudare magweta edu apa humbowo wakadzama chaizvo. Zvinoratidza kuti zviro kwazvo takaripa mari yaidiwa kuti mutungamiriri wedu ange achipindawo pasarudzo.
Vadzvene vati vachamirira zvichaturwa nedare panyaya iyi kuti vaone kuti vachatora matanho api sezvo mazuva esarudzo aswedera.
Chatinongochemera nekuvimba ndechekuti zvichemo zvatakapa neminamato yedu zvichatambirwa zvakanaka uyezve tichitenda kuti amai Elizabeth Valerio mutungamiriri webato redeuza achapinda pasarudzo dziri kutevera pamwedzi iwoyu.
Asi mwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika vari zvakare mutungamiriri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati nguva yapera kuti amai Valerio vapinde mundima vachitsvaga rutsigiro sezvo kwasara masvondo mashomanana kuti sarudzo dziitwe. Vamwe vevakakwanisa kuisa mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo wemutungamiriri wenyika vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa veZANU PF vaNelson Chamisa vebato reCitizens Coalition for Change, muzvinafundo Lovemore Maduku vebato reNational Constitutional Assembly, vaDouglas Mwonzora vebato reMDCT, vaSevia Kasukwere, avo vari kuda kukwidza vakazvumirira, nevamwewo vakasukwere vakarambirwa nedare reHigh Court kuti vakwikwidze, vachinzi vave nenguva ndefu vari kunze kwenyika. Asi magweta avo ari kukwikwidza mutongo uyu mudare reSupreme Court. Mune imwewo nyaya iri mudare nhasi, dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbova mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri chekuti Congress yebato raiva yakapinza vaDouglas Mwonzora pachigaro yakaitwa zvisiri pamutemo. Mutauriro vaMwonzora vaLloyd Damba vati vafara nemutongo uyu.
Saka iyo relief yangu achitsvaga ndeyekuti Congress idzokorodzwe. Asi Justice Munangati Manonga vatonga nyaya vaona kuti izvo judgment yayo kesi yavo iri fundamentally flawed and defective.
Mubato reMDCT mune bata murefu bata mupfupi sezvo utungamiri hwebato iri huri kurwira masimba, vamwe vakaita savamudzuri nevamwe vachipomera vaMwonzora mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Asi vaMwonzora vakabva vadzinga mubato nhengo idzi, idzowo dzakazivisa kuti dzakanga dzadzingawo ivo vaMwonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
America yakapa sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukuwanira vanoshaya chikafu maguta emuZimbabwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mari iyi yakapiwa WFP nemusi wechina kuburikidza nebazi rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Development, USAID. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti vanhu vakawanda vanogara mumaguta nemadhorobha vachabatsirikana nerubatsiro uru kubva kuUSAID.
Mari iyoyi yatawana ichabatsira vazhinji vari mumaguta vanosvika 2000. Rubatsiro uru rwakanyanyisa kutikoshera nokuti vanhu ivava vachange vakukwanisa kuzviriritira pachezvavo. Vachadzidziswa mabasa emaoko akafanana nekurima mumapindu akasiyana-siyana, kuita mikando vachikandirana mari.
Nyanzvi munyaya dzechikafu muUSAID muzvare Erina Machoko vanoti urongwa uhu huchavapo kwegore pavachange vachibatsira vanoshupika mumaguta.
Chirongwa ichi chichaitwa kwegore chichitageta vanhu 10,500. Pachirongwa apa tichange tichibatsira misha inogara mumadhorobha kuita mabasa emaoko, kuita magadheni, kuita mabhizimisi madiki nezvimwe zvakangodaro-daro.
Vakafano ubata chigaro chemutevedzeri wemukuru weUSAID muZimbabwe, amai Priscilla Sampil, vakati ivo rubatsiro uru ruchasimudzira upenyu hwevanhu vari kutambura panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Danho iri rinopa mukana wekuti vanhu vashandire vega kuwana zvicharamba zvichivabatsira kuenda mberi neupenyu hwenani. Rubatsiro uru runovapa raramo ichavandudza upenyu hwavo.
Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vakatiwo urongwa hwakaunzwa nesangano reUSAID huchabatsira vazhinji vasina zvekuita mumaguta kuti vawanewo raramo vachizvishandira vega.
Izvi zvinouya pamusoro perubatsiro rwatagara tichipa kuruzhinji. Zvakakosha kuti izvi tiri kuzviitira kuti vanhu vakwanise kuzviraramira vega pasina kuramba vachibatsirwa, kuti varumurwe mukubatsirwa.
Vamiriri vehurumende vakabva kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika vakaramba kupindura mibvunzo yeStudio 7 vachiti vainge vasina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima. Mukati memakore mashoma apfuura, USAID yabatsira Zimbabwe nemari yechikafu inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana, kana kuti $164 million. USAID yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana maviri nemamiriyoni emadhora, kana kuti $3.2 billion kubva muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere. Izvi zvinoisa America pamusoro pedzimwe nyika dzinobatsira Zimbabwe nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chikafu, utano, mvura yakachena, dzidzo nezvimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica muzvare Tanaka Mukudzevhu vari kukoka madzimai nevanasikana kumusangano wekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai uchaitirwa muFrederick muMaryland. Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 aita hurukuro na amai vamuzvare Tanaka, amai vimba yemukudzevhu.
Mangwana tiri kuita chirongwa chekukurudzira madzimai, but chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira nekupa rubatsiro kuorganization yakaitwa nemwana wedu inobatsira vana vari kuZimbabwe. Saka chirongwa ichi ndechekubatsira madzimai vana vechisikana kuva empowered muupenyu hwavo. Kazhinji vana vechisikana vanokura vasiri empowered, vachizopfuura vachifunga kuti mabasa anenge achiitwa nevarume. Vamwe vana vanokura vechisikana vanokura vachifunga kuti isu hatingaiti mabasa aya ndevarume, kana kukura vachingozvinyirirwa mudzimba dzavo. Pane mutauri achange akanangana nekutaura nemadzimai, kozouya mutauri achataura achikurudzira madzimai nezvenyaya dzemabhizinesi, kozouya mutauri achataura pamusoro pekukurudzira vana vechisikana achange achiva kurudzira kuti vasamhanyira like kuroorwa vasati vapedza chikoro.
Sangano remwana wenyu iri rinonzi chii uyezve rinobatsira sei?
Sangano remwana wangu rinonzi Tanaka Education Fund. Chirongwa chakatangwa nemwana wangu musikana anonzi Tanaka. Akatanga chirongwa ichi ari 12 years ava 21 years. Tinobatsira vana kubva kuprimary kusvika kusecondary kusvika kuA level. Saka vana ivavo tinoramba tinavo kusvika vasvika kuuniversity. Vamwe vavo tiri kutoda kutiraya kuti vazonge vachizouyawo kuno kuAmerica kana vakawana mukana iwoyo. Tinotumira mabooks, tinobhadhara maschool fees avo, tinotumira macomputers.
Muri kushanda munharaunda dzipi muZimbabwe?
Right now tiri kushanda kumasvingo kunonzi kwaChirumhanzu nekumwenezi. Tine two schools ikoko, but zvakutongotekeshera nokuti vana ava kana vazopedza vakuenda kuma A level vanenge vakungotsvaga nzvimbo kwavanokwanisa kuenda. MuHarare mavawo nemwana ari kuUniversity of Zimbabwe, kuGweru kune mwanawo ari kuMidlands State University.
Manzwa maivimba yemukudzevhu vesangano reTanaka Education Fund vachitaura namavhlasi Mhlanganya wewe Studio 7 vari kuFrederick muno muAmerica. Vagari vakawanda vekumaruva akasiyana siyana munyika vari kuchema chema kuti misangano yezvematongerwo enyika iri kuitwa nevamwe vemapato ezvematongerwo enyika iri kuvakanganisa mabasa avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bato reZANU-PF rakatoparura hurongwa hwaro hwekutsvagira rutsigiro nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, maseneta, nhengo dzeparamende nemakanzuru, izvo zvakavhurira nhengo dzaro kuita misangano munzvimbo dzadzichakwikwidza. Kunyange hazvo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC riri kuronga kuparura hurongwa hwaro hwekutsvaka rutsigiro kunhandare yemukobha kuGweru nemusi wesvondo, nhengo dzaro dzakatotanga kare kupinda muvanhu dzichitsvaga rutsigiro. Asi dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro dzakaita sekuunganidza vanhu dzinonzi hadzisi kufarirwa nevakawanda kumaruva, sezvo vari kuti dziri kukanganisa mabasa avo zvikuru munguva ino yekukohwa zvirimwa kubva muminda pamwe nekugadzirira kurima kwemaka unotevera. Mumwe asiri kufara nemisangano iyi zvikuru iri kuchevedzerwa nebato reZANU-PF, iyo vanoti vanoita zvekumanikidzwa ndiva jealous taruza vekuhurungwe.
Misangano yezvematongerwo enyika iri kuwanda kubva zvakaitwa musangano navamunangagwa kumagonja zvekuti yave kutisatisa kana kukohwa.
Vataruza vanoti dai misangano iyi ichiitwa misi yechisi sezvaiitwa nguva yakare. Mumwe asiri kufarawo nemisangano iyi ndeamai Maudi Mwazha vekuchipinge kumanikaland. Amai Mwazha vanoti musangano mukuru wekuparura misangano yekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa wakavaparira sezvo vave kunzi vapinde misangano inoshevedzerwa nechimbi chimbi. Mukuru wewe sangano rinomiri la varimi Zimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kunonoka kukohwa kunoita kuti zvimwe zvirimwa zvipararire muminda uye zvinodoredza unaku hwezvirimwa kana kuti quality. Vamwe vagari vekumaruwa vataura nestudio 7 vanoti bato rezanupf ndiro riri pamberi kushevedzera misangano. Bato iri rinonzi rinoshevedzera misangano iyi dzimwe nguva rakabatana nesangano reForever Association of Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinonzi rinotungamirwa nevasori uye rinopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa hurumende. Asi murongi wemisangano mubato rezanupf vaMike Dina vanoti bato ravo riri kuzadza vanhu kumisangano yavo sezvo vanhu vari kuenda nekuda kwavo vasingamanikidzwe.
Kuti vanhu vari kuzara havana vanhu vari kunzi vari kutimwa nepfuti kana nembwa kana nezvamboko.
Panye yekupa vanhu zvekudya pamwe nenhumbi dzekupfeka dzebato ravo senzira yekukwezva mavhoti izvo vari kupomerwa nemamwe mapato kuti kutenga mavhoti izvo zvisingabvumirwe nemutemo wesarudzo, vadima vanoti havasi kushandisa midziyo kana mari yehurumende muzvirongwa zvavo. Vanoti nhengo dzavo dzakapiwa migodhi neminda ndidzo dziri kubatsira bato ravo nemari sezvo mari yavanopiwa nehurumende pasi pePolitical Finance Act iri shoma zvikuru.
Tinotirilaya nenhengo dzedu wishes tine a lot of especially now because we have a lot of people who have been empowered in terms of kunge vari mumamigodhi empowered because we are now into farming.
Nhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton vatemba muliswa avo vari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro mangwana munotoni makare vanopikisa mashoko avabima aya vachiti zvinhu zvekudya zvinopiwa vanhu nebato rezanupf ndezvehurumende. Vamuliswa vanokurudzira nhengo dzemamwe mapato anopikisa asina mari akaita seCitizen Coalition for Change kuti dziendewo kumisangano yezanupf kuti dzipihwewo zvekudya zviri kugoverwa izvi sezvo zviri zvehurumende.
Ndiyo hurumende iri kutonga ka ndiyo ine mari yese ende vetriposi mukasaendawo futi mumbofumakazvoona nekuti mikwenyu hakuna maruka pana gavhumendi yamakambotonga.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weTriple C mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti bato ravo riri kutsvaka rutsigiro richitaura nevanhu richiita zvekupinda mudzimba dzavo kana kuti door to door muchirongwa chavo chinozivikanwa nerekuti mugwazo, izvo vanoti hazvikanganise vanhu kuita mabasa avo ezuva nezuva.
Tiri party inobhiliva kuti munhu wese anofanira kupiwa maequal opportunities. Equal opportunities for all. Zvinoreva kuti munhu wese ngaapiwe mukana wakaenzana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa danho ratorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekusaina kuti uve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, izvo zviri kushoropodzwa nevakawanda vachiti mutemo uyu unombunyikidza vana veZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment iro riri kushoropodzwa nevakawanda richidzi rinombunyikidza vana veZimbabwe. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vochema-chema kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvagisa rutsigiro ari kubvarurwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 ngoBraxit Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Amendment owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act.
Kuba
kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebelama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba amaposters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Ele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganiseni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla kokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act or Code Amendment owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli lakudayela abaphatha intambo elecabinethi umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalomthetho ngumongameli esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lo mthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe ezijezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu ngabamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu besithi uzaqinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuswe kakhulu ikubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezanu-PF. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lamasiyayo njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wewange Central eDirect Parliament yena othi lo mthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba yePatriotic Bill izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sePhalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa bedubeka besifa ngendlala kubuya amabhili angasoze athuthukisa isizwe ubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayike bezobuhlungu belokhu betshela ukuthi nibangakhulumi lokho bakhulume lokho.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Sibindi uthi lo mthetho uphambana lokumunyethwe yisisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe njalo kukhunywa iqiniso ngalokho. Ngoba phela akula lapho esiyabe siya khona. That's what we call it dictatorship esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga leZANU-PF enginobhala wohlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elichona lihlambazwa.
Ngombono wami mina ukusayina kwayo ukuthi bengumthetho kukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asila thando lelizwe lethu. Asila thando lokuba ngamaZimbabwenzi.
Istudio 7 kayini lisanga ukuzwa imbono kamphathi ntambo ezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe esithi kawuqophanga muntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihlobo labangane kodwa uqondise kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima ngezinye indlela. Abatholakala belecala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasensuku zatshwala ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalungu edayela ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubulana ezombusazwe zithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela abamabandla aphikisayo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi
amandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kukhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposter.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudefeate amaposter abanye. So kebe kuyindaba zona lezi izeki yezimandi over ma issues and ake ome kuhambe kuye report wezinye. Nga umuntu wangikhona etholakele yenza yena lebelisho ukuthi ubanodefeisayo because umuntu besunga even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki yabe isikhangela ama issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe, isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi. And then our my election related complaints sile 61. Amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lumkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebe ngabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga eZANU-PF ikuzama ukuxega umsindo,
ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomasingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-TCC, abe-Citizens Coalition for Change, ukuthi bengabanjwa njengenhlanzi, bengabanjwa ihuka yeZANU-PF njengenhlanzi. Thina bethu abantu bapholile, abantu abathanda ukuthula.
Ilunga leZANU-PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eForever Associates Zimbabwe IFAS, umnumzana Kudakwashe Musanga, ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye.
Kutaza abasakhulayo laba ababethekelwa utshwala ngamapolitician besenza into embi kangaka ukuthi hhaji bengakwenzi, abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase. Sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye. Sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezanu-PF ukuthi hhathi asingenzeni into le, asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta. Kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Wobulawayo esigabeni sePhelandaba Chabalala, ilunga leCCC umnumzana Ostalo Siziba, amaposta akhe omkhankaso adatshulwe, amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa. Ilunga leCCC elidinga ukumela iGutu Central, uMatthew Takaona, laye ulodubo olufanayo. Umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emaswingo, laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa, abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele. Kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa weZANU-PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela. Ekhuluma emngcwabeni kaMuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa, umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa, laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni, njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerali enkundleni yemkhoba eGweru. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabe commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. Ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba, igqweta lakhe umnumzana Alec Mtshadehama uthe akula sizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezeki bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio. Umtshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezeki, ngakho ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa. Uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali wabezeki ngesikhathi ayisiwo mlando wawo, kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo. Igqweta labezeki umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni, njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule. Umahluli Samodeme wedale ele-Electoral Court uthe yena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo, kodwa akabekanga ilanga. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio. Abanye basekela izek ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu ukuze ancintise. Kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezekhi hatshi elakhe. Abanye abanelise ukubhalisa ukubana bancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli ngababalisa umongameli Emerson Mnangagwa oweZANU PF, uMnumzana Nelson Chamisa oweCitizens Coalition for Change, Love Mo Maduku oweNational Constitutional Assembly, Douglas Monzora oweMDCT, Xavier Kasukuwere owayekubandla leZANU PF owabanjwa ngamandla okuphuma kilo ngokugenqulwa kombuso kowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe. UKasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqwetha akhe abika ukubana asekhweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba owelusemthethwandaba namhlanje, idale ele-High Court lilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele-MDCT, uMnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe nguMnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhu bedonselana, uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli be-MDCT. Hele Melika linikeze uncedo lwemali engaba izigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine olwedluleyo ngabohlangothi lukahulumende. Le mali iphiwe abe-WFP izolo ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umsekeli wesikhulumi se-WFP eZimbabwe, uMnumzana Thathenda Macheka, utshela iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID, uNkosazana Irina Machoko, uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundlakazi somholi we-USAID, uNkosikazi Priscilla Sample, uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala elizweni, ngendlala esibhahile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu, abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe, uNkosikazi Francesca Edelman, uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 sithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID yenelise ukuncedisa eleZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili aweMelika. Olubiza izigidi ezingamakhulu aphose afike amabili aweMelika, US $164 million. Uthi ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola eMelika aphezulu kwamabhiliyoni amathathu, US$3.2 billion. Lokhu kwenza eleMelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athi anceda uZulu kwezempilakahle, ezenhlalakahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekile abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye-debate mhlaka 23 ngenyanga ezayo kancabakazi. Kodwa omunye wabo owayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule i-debate ngoba uphenyo luveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi ezichubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethwandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlando ukucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo manengi kakhulu, manengi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala. Kodwa ke kulamacala, icala lona leli elokugcina izingwalo, incwadi lezi ezimfihlakala, i-documents lezi. Angiboni ukuthi laphana kuzamsiza kuhle, ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezena kazibuyiselwe ngale amaphepha lana, wawabuyisela ngabe kakulaca. Kodwa wala lawo ale lawo angathi wawafihla ngathi kutheni, ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili, khona lokhuyana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House, lokhu kuthiwa i-insurrection, ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khona kuyana babekwenza. Kodwa wabukela wayekela, kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele, esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo, ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti, ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetho.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma-primary elections, kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho. Ulethuba na lokunqo?
Mina mbona ngathi hayi, ukuphumelela kwakhe kuza kuba nzima. Kungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngu-president, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile ithemu yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulowo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke, ikakhulu nxa i-America isaziwa njengepolisa le-democracy emhlabeni. So kusondela ama-elections, azabuya wonke amacala wanala, kuzamehlisa ukuthi angeke athole i-majority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngu-president njalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas. Uhlelo Woza Friday liviki silabacula umdumo kaMasikandi abakozi mnyama ababili abacula bemunye waphiwe losobancane bona basanda kwethula idlalata labo elisha elelesihloko isithi ngilombuzo la nangu usobancane ixoxa lontongamile inkomo we studio 7
Kancane noaphiwe ngamadoda aqhamuka ePlumtree kozinyama uaphiwe ukuthi ungumshana wami ngifuna umncane osafunda ungiform 3 uyafunda lapha na eVimila Secondary School khona phana kozinyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree yashingona wena lele ikhala
wazinyama Kulumana soma tetso bantana umnikazi wale sintaba sabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazinyama ngamadelo ngokwezukela masuka somadoda sifanda mthombo basala bephuza abanesikhathi isambane sambu umgodi sangawulala madoda mphuma ngesoncane ngophuza phansi emachobeni madoda sika plam sisigithi matezi uyaphezile ntombangala bayiyo leyo ndaba saphelisa amakhanda phansi zathi gumi kwathiwa nansi amfana kishimuzulu isakijima nali jomo sita madoda abanye bathi ngu-aphiwe kodwa ngithi mina Muntu sawe mfana asiye
Ngano wathenje zinga Ngano wathenje zinga Ngano wathenje zinga Ngano wathenje zinga
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma ziyatholakala ku YouTube la kuma Facebook nje sikhona la ku ground ePlumtree uyazithola kukhona Thegwane Road ku Handsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku 147 lapha eBulawayo Center abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala ku WhatsApp inumber zithi 0026378511973 nomfu ufuna aphiwe lakho ungamcheka ku Facebook inumber zakhe zikhona uyathi aphiwe nosobancane
abalandeli obatshiyela waphamazwe
behlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo aphiwe sisazokhala isiginci impela sisazokhala
njengoma kwaphephezela indebe endodeni kungenamoro uthini sobancane
yashingona wele ikhala kwazinyama ikhaya Yashingona wele ikhala kwazinyama ikhaya Yashingona ma babo ikhala phansi lamde Tomba no tintizina Mchelenga sinta tina Tomba no tintizina mangi ngoma Mchelenga sinta tina Mba no tintu mtuza Mchelenga tinta do
Ngilethemba liukholisile umculo wamajaha amabili akozimnyama waphiwe losobancane. Ku-Live Talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho we-Patriotic Act. Ngawokho ke isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani
muraZimbabwe.